Alo, Nkrumah.
Yewe mkoba.
Yewe mwana wa mai.
Pakani.
Ndani, tauto tanga meeting man manje, taura nukuti.
Bora, iti ndiriku wadi 27. Pana, siti MP Honorable Chiwa. Arikuti iye uchambira ende ari kuadresa vanhu ndandifanira kuadresa vanhu uri kuti kambena musika vanhu ari ipapo
uripo ipapo
mutaure naye
so
but Honorable Chiwa alo Honorable ganya ganya iti Honorable Chiwa ngauye ipapo boto pedi
Halo? Halo?
Chinu, chinu changu, chinu.
Mburaji.
Urufu. Urufara ere, ota ni bochiwa.
Ndofara mkoma, magadini.
Ndinofara mwana wa mae wangu. Ndilukunzu wakuti kwa imuruguto pariza fangeri yo, kuti kuchaita rika. Ndizu ere na mkoma.
Bodo.
Siko mkanya.
Ndofu, ndiri shumba mramu
Oh muri shumba chiko shumba chiri kuitika.
Ndiri kuti takaisa chichemo chedu. Takamira hedu minduro. Kana minduro yauya ikati avachiwa watamisa ndo uyu uyu zvamakataura zviya zvisina basa handiti. Kana isina kuuya handigoni dzichiwa chiuya wakaruza nekuti handina kudliwa handina ku kana kuvhota kwacho ndakarambidziwa saka handigoni kunzi ndaruza. Kana kutungamiriri husina kugadzirisa tinongono pita mbokisi makandezede zari pfefa nobudisa wavanodi wavanoda nekuti dambudziko harisi redu kuno kumusha nekuti musangano wandiri uyu otoona kuti vanhu vanoita sevachagwa panguva yatofanira kuvamobilize kuti tiite chinhu chimwe chete
titaura ina baba vamachacha vakarana election ikoko mubatsigwe shumba handiti shumba yenyuvo hold on
okay
Hello.
Hello, chef.
Why did you say you are chiwa?
Why did you chef that that's not vote as is?
Declare a candidate. My commissioners, I can look at all your petitions and we're satisfied for the win and here. There is not going to be a rerun in Chirezi at all.
Sakaimi, utinoliwa disina kuvota.
Kwaka votewa, hakuna kusina kuvotewa kuchirezi.
Chef, anumata mbukuria naka mbukuzairi, atumukatili gira candidates budi.
Maka vota kwese, except one center ekuwa dia ya inesaya ya itaba noise, maka zwaya maure bavira inesaya.
Ekupiko
kokoga kusina kuvotewa mutaundi moya
handizvo chezvo
otherwise ukanobvunza superintendent akati pa report yechirezi akati totaura hawina ndinhingi yeva vakasupervisor election iyo superintendent
saka zvino hazvigadziriki chefu nekuti taura takazvitaura pachemu mukatirigira candidates budi saka kuri kuti munopindiwa hayo tinodero badopinda toze mbox
aiwa munogona kuzoita zvamunoda enyuwani wakuti wakangogara wa13 akaiwa kuti unoda kuita independent
handina kuteteka chefu ndaitofaita paya
unoda kuita independent
because imama ndakuvo munhu chefu mama toeza pachena candidate
murikoraboaa
mama roza muri korabo tikatofanira kuudzai chefu
corruption akaitwa maallegations iwawo which I can sue you on
ndorisponsibate handi aiwa hazvevo mungavhunditira ine here kudlai
maripolisman ka akaziva mastatements anosungisa neasingasungiri
iye aisungisi chefu ndakakudzai vanhu utati
mazvuuaoruption yacho yakaitwa ndive
gudiiyoyo iya ndakakudzai musati maita izvozvo muri kuti wakavhotewa muchiri vanhema
wakavhotewa
akavhotesa
akauya kwatiri akaripota kusenta kuti tapedza kwaramba kuvhotewa isei ward 1 where people were making noise
ward 1 chero mukavhota pajeneral election chefu inovhota 150
Kwanditi vanhu vacho kana vasina kuuya vanopozererwa.
Handizvo. Saka imi mukati zvizvo zvoima vadara matoratidza dzidzo dzinenge mangoita problem yenyu. But no more.
You made your presentation, your petition. Those who were tasked to hear your case did hear your case.
Chiti paika bindu.
The judgment yokuti uyatrue chiredzo.
Saka tipeika bindu
naizvo. That's the position I'm telling you chiredzo was done. You now have a certificate and you are contesting on campaign.
Ah, saka nazvakadero chefu zvinongopera mubhokisi
ndapozi. Oh, ndizvozvo.
Saka kuti ndaiti 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 k